Hai lenders, iyo isati yajiwa kana mumtambo mwechete yaita mangage 0-0 nesheshamu nasi maskati. Point E, yapa yapa kuti iende pamusoro pegungano rePSL mushure mekunge Capes United yakambotungamira nezuro mushure mekukunda yada 1-0. Hai lenders, nesheshamu dzasangana munhandare yeButter Stadium kuGweru. Iyo yavhurwa nhasi mushure memakore akati wandei isingashandiswe. Ongororo yakaitwa neZifa nePSL yakaona nhandare iyi yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro zvichitevera gadziriso yakaitwa. Kutamba pamberi pevatsigiri vayo uku kwabatsira Shesham iyo yatora point imwe chete yakakosha nechikwata chiri kubaka moto cheHighlanders ichi. Nemangange aya, Highlanders yadzokera pamusoro pegungano iri nemapoints 10 nemashanu yakaenzana neCapes United. Asi bhoso iri pamusoro pemakepekepe nezvibodzwa. Sheshamu yacho iri pachinhano chegumi nembiri nemapoints mapfumbamwe mugungano retwata 10 nezvisere. Murairidzi weSheshamu John Nyikadzino anoti chinangwa chavo kunzvenga kubuda muPSL mwaka uno.
Hatina zvakawanda zvetikutarisira kunze kuti tikwanise kuti gore rekutanga redire tinge tichigara muPSL. Makore anotevera tozotanga kuva nezvimwe zvatinotarisira kunge tichikwanisa kudarika kurarama.
Wange iyo yatangawo nhasi kushandisa nhandare yayo Colliery Stadium yarohwa pamusha payo 3-0 neBlower Chiefs. Asi vatsigiri veDynamos vari kuchema mushure mekunge chikwata chavo chatadza kurova triangle pamusha muNational Sports Stadium nhasi ndokuita mangange 0-0. Mutsigiri weDynamos vaClayton Maticha vanoti chikwata chavo chinofarira kuwedzera mwando kudarika matambiro achiri kuita.
Zvinoita sama supporters, we want more wins, we want more results. Saka tinongokurumidzira kuti aite improvement in terms of playing yedu. Pania bora rakatamba pamhando ende bora iro ndiro riri kutarisirwa namasupporters. Harisi kuonekwa pamwe magames atachidraw expect kuti tindimuve.
Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatino Tanyara vanoti murairidzi wavo Herbert Maruwa haana mhosva nekuti asangana nematambudziko akawanda kuchikwata ichi.
Murairidzi wedu Jombani akati mweprobhlemu kuti akasangana nemainjuries akati wandei. Saka ipapo ndoda kuti ngatimupe chance, ngatimupe time kuti aramba aripo. Asika zvinova maijarisi vanhu vakudzokera mugiraundi. Saka totarisa kuti zvichafamba zvakanaka.
Kwatambwa mitambo misere zvikwata zvina zviri pamusorosoro ndeizvi. Highlanders 15 points, Capes United 15 points, Ngezi Platinum Stars 13 points, FC Platinum 12 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi iYada 7 points, Green Fuel 6 points, Cranbourne 5 points, Black Rhinos 5 points. Black Rhinos neNgezi Platinum Stars dziri kutamba mutambo wadzo wechisere muNational Sports Stadium nechitatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.